Pana mugira utaura taura nesango moyo mao aneshat, oh aneshat.